Mugutare masingo manga musina mfaro nasi, zvitevera kutadza kutora mari kumabhanga kwaita vagari vakawanda. Mumwe vanhu vasiri kufara uye ari mutori wenhau vaenergy bara anoti atadza kutora mari kubhanga reCBZ.
Zvinhu zvacho zviri kutoenda zvichitoshata. Takapinda mutungamiri musa takabva tafunga kuti pamwe kudazvinhu zvichareruka but zvinhu zvaakutoshata. Iko zvino nhasi ndatoya kubhenga handina kana kuwana kana senti. Pabhenga hapatorina vanhu vachose not kuti pane mari asi kuti nekuti hapana kana mari iripo. Saka zvinhu zvacho hapana kana shanduko yatatichamboona isu sevanhu vemuZimbabwe.
Mitsetse inogara iri mumabhanga mazuva ose yanga isiko sezvo mabhanga asiri kupa vanhu mari. Vapiraningoniye vanoti kushayikwa kwemari panguva iyi kunorwadza zvikuru uye zvinhu zviri kutowedzera kushata chero hazvo pavane hurumende itsva.
Taiwa mari kana sendi tatodzoserwa kumusha totoshayiwa kuti tofamba nei kudzokera kumusha. Hamuna kana mari mumabhengi medu imomo. Uyezve handifungi kuti Christmas yedu ichafadza nekuti muZimbabwe munomo mari yashayikwa. Mumasvingo muno hakuna kana bhengi riri kupa munhu mari. Hurumende itsva iyi yakangofanana nehurumende yaingotovapo ikatova nani. Vakangoita recycle yevanhu chete asi system haina kuchinja. Zvese zvakutoita from bed to west.
Muzvare esachimanikire vati kushayikwa kwemari kunovhiringa mufaro wevanhu pazoro rekrisimusi iro rinofanira kufarwa.
Isu hatitozivi kuti Christmas yedu inenge yakamira sei. Izvezvi ndiri kubva kutodzoswa kubva kubhengi, hanzi hatina mari. Apa inini ndoda kuenda kumusha, hakushandiswi ecocash, haukwanisi kuswipa. Saka handitozivi kuti kana ndichida mbudzi kumusha kwachona inourayiwa sei, inotengwa nei. Handiani anotambira mari iri muecocash kana muswipe. Zvakatongotiomera. Hazoti iyi Christmas inenge yakamira sei, vanobva Joni chaivo kuti vachinje maranzi avo, maretsi acho, kupi kwainochinjwa, zvakangooma.
Mumwe mushandi wemubhanga aramba kudongwa zita rake nhasi anoti kushayikwa kwemari mumasvingo kwakatanga musi wemugovera. Vanhu vakambopembera apo mabhanga akawedzera mari yavaipa vanhu, svondo rakagadzwa mutungamiriri wenyika mutsva asi iye zvino zvadzokera pazvaiva. Mabhanga emumasvingo akaita seZB neNMB ari kupa vanhu $20 emadhora pazuva, ukowo mabhanga eCBZ, Standard Chartered neBarclays achipa $50 emadhora pasvondo rose. Ndakamirira Tsvido 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.